Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco vanovazve kare sachigaro weSADC ndivo vanenge vachitungamira musangano uyu. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vachapiwa gwaro rakabva kumutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vanova zvakare sachigaro weSADC Troika. Gwaro iri rinenge riine zvakabuda kubva kuvaongorori vesarudzo veSADC vaitungamirirwa nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaNevers Mumba. Hurumende yeZimbabwe yange ichitsika madziro kuti musangano uyu uitwe uye yange ichipomera vaHichilema mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza Studio 7 kuti gore rino hakuna zvaizotaurwa neSADC nenyaya yeZimbabwe.
The final draft report is going to recouch taking account concerns and considerations from Zimbabwe. It is only then that it is then tabled before a council of ministers, and that council of ministers is likely to meet next year in March. Not this year, next year in March.
Vachitaura neStudio 7, Dr. Mumba vanoti vakaedza kutaura neZimbabwe zvakanaka, asi iyo ndiyo yakabva yakwira pachuru ichivovabembera.
There are options and pathways within which Zimbabwe could express their dissatisfaction. And we will not comment on how they have decided to get on the streets and have a street fight over a process that was done according to the laws of Zimbabwe.
SADC ichazeyawo mhinduro kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezvemaonero avo pagwaro revaongorori vayo. VaChamisa vanotenda kuti vakaendesa mhinduro yavo kuSADC.
Dare guru pari zvino inyaya yeSADC ndosaka muchiona takatinyorera. Ndakanyora gwaro kuSADC kuno kuZimbabwe vaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumazitare edzimhosva, nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu murandakapiya kamuchitarisa nenyaya yekuti anenge atanga kuenda kwasabhuku oenda kunotengera huku sabhuku, onotengera muzukuru wasabhuku matenesi bhutsu dzokupeka, ukanoti yako inotongwa nemunhu akadaro kwasabhuku. Sabhuku ari kungonosvika achidzova huku, sabhuku ari kungonosvika achinoona mana akapedzwa emuzukuru. Nyaya haitongekeyo. Saka ndozvakafara nenyaya dzemuZimbabwe munoma. Hatidi zvedu zvokubatana kumeso, tane matambudziko atinawo senyika. Ndochinhu chinhu chinofanira kugadziriswa kuti negakava tine kusawanana nokuonana pamwe chete. Kune kubatana kumeso pano kutibatana nemaoko sevana veZimbabwe tichienda mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vanoti havana chivimbo kuti pane chinobuda pamusangano uyu, asi vatiwo
ndinoona sekutoti nyaya yekutoita hurumende yemubatanidzwa ndo yanga ichatora nyika yeZimbabwe kubva pachinhano chairi ichiiendesa pachinhano chiri kushuvirwa nevana vese veZimbabwe, chinhano chekuti zvinhu zvinge zvakagadzikana, zveupfumi zvichiita zvakanaka, vanoenda kumabasa vachienda kumabasa, vanhu vakagadzikana, vanhu vachienda kuchikoro.
Izvi zvatsinyirwawo nemupepeti mukuru webepanhau reNewsHawks vaDumisani Muleya.
VekuSADC kana vatarisa ripoti vanogona kurekomenda kuti aiwa ngakuitwe zvakati. For instance, vanogona kuti aiwa vanhu vekuZimbabwe, next time musafambisa elections nenzira yakaita so, or izvozvo zvingakuapoende team inodhila nesichuo yeZimbabwe kuti vatarise kuti chii chinogona kuitwa kuti kuve nerunyararo muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambirwa kuti kuitwa kwesarudzo dziri kunzi hadzina kuchena kuchapa kuti kugadzirisa nyaya yechikwereti chinodarika mabhiriyoni 10.9 kunetse, sezvo vanokweretesa mari vainge vati vanobatsira Zimbabwe kana yaita sarudzo dzakachena. Evans Zininga, Studio 7, Washington, D.C.